Vambe na vauza Studio 7 kuti vamagufuli avo vange vave nemakore makumi matanhatu nerimwe kuzvarwa vakashaya nezuro mushure mokurwara nemoyo, munhu aida nyika yake uye achitungamira mabasa ebudiriro zvekuti Tanzania yarasikirwa zvikuru nekushaya kwavo. Vati nhasi vawana mashoko enyaradzo kubva kubazi reZimbabwe rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika, vakuru vakuru vehurumende, vamiriri vedzimwe nyika muZimbabwe nemasangano akasiyana-siyana. Vatiwo mangwana vachavhura gwaro rekuti vanhu vanobata maoko kana kuti Book of Condolences pamuzinda weTanzania muHarare, asi vati vanhu vanofanira kuenda vari vashoma pachitevedzwa zviga zveWorld Health Organization nebazi reutano muZimbabwe zvekudzivirira kupararira kweCOVID-19. Kunyange hazvo hurumende yeTanzania yakazivisa kuti vamagufuli vakashaya nechirwere chemoyo, vanhu vakawanda vanofungidzira kuti vakafa neCOVID-19. Vambe navaudza Studio 7 kuti kunyange vamagufuli vaenda, havaoni hurumende yeTanzania ichitsauka pane zvavaita, nekuti matanho ese avaitora vaimaita nevamwe vavo muhurumende.
The style that President Magufuli was using was very much a collective style. He may have been the leader, the captain, but he was not a long ranger. He was not all by himself. So I don't see why we can expect a very radically different approach to how he was doing. We will need to witness when the new leadership takes over. But my gut feeling is, because the decisions were collective, cabinet and all that, I don't expect to have a different, radically different route.
Vamagufuli vanga vasingashande vega, hongu ndivo vaitungamira, asi vaishanda nevamwe. Saka handioni chikonzero chekuti nditarisire shanduko yakanyanya kubva pane zvavaita. Hongu takamirira kuona kubva kumutungamiri mutsva, asi maonero angu ndeyekuti zvinhu zvicharamba zvakadaro nekuti vamagufuli vaiita zvisungo zvedare remagoko.
Mumashoko avo padandemutande ravo reTwitter, mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vati vanochema nemhuri yeTanzania neAfrica nekushaya kwavamagufuli. Mushandi mukuru mubazi rinoona nezvekuburitswa kwemashoko mubato riri kutonga reZANU-PF vatafadzwa Mugwadi vaudza Studio 7 kuti Zimbabwe yarasikirwa zvikuru sezvo ZANU-PF nebato riri kutonga kuTanzania rechama chamapinduzi zviine ukama hwakadzama. Vati Tanzania yakabatsira Zimbabwe zvikuru panguva yehondo uye hondo yapera, saka kushaya kwavamagufuli pavasuwisa zvikuru.
Naizvozvo kana takatarisa vamagufuli tinonzwa kuwadziwa. Munhu anga ari shamwari yeZimbabwe, munhu aimira panyaya dzine chekuita neZimbabwe neSADC neAfrica as a whole. Vakataura ivo mashoko avo pamusangano weUnited Nations General Assembly waitwa kupedzisira muna September gunyana wegore rapera, kuti zvirango zvoupfumi zvakatemerwa nyika yeZimbabwe ingadai zvabviswa nekuti hazvina maturo uye hazvi pamutemo.
Vakafanobata chigaro chemutauri weMDCT vaWitness Dube vati obato ravo rinochema neTanzania nekuvarangarira panyaya dzekurwisa uori.
Tinovarangarira chose nekuratidza utungamiri kwavakamboita pavaizama kuti hurumende yavo isashandisa mari yakawanda pakufamba kwemakurukuta ehurumende kumhiri, vachizoshandisa mari iyoyo kuunza pundutso munyaya dzeutsanana nemuzvipatara zvehurumende.
Mumwe mugari wemuchinoi vaIsrael Nyandoro vati mufira ngeriri gamba zvikuru sei pamabatiro avakaita nyaya dzeCOVID-19, asi mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo vashora mufi nemabatiro avakaita denda reCOVID-19.
Saka vanhu vasorina hanya neupenyu hwevanhu. Saka ndokwatinonga tichiti kuita zvinhu zvisingafaniri kuti zviitike zvinozopisira zvaisa vanhu munjodzi, kusanganisira navo vacho vanobva vapindawo munjodzi yekubatwa nezvirwere.
Mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vati ushave mucherechedzo kuti vezvematongerwo enyika, dzisvondo nemasangano akasiyana-siyana vanofanira kuteerera nyanzvi dzeutano panyaya dzine chekuita nezveutano.
KuTanzania kusvika pari zvino hakuna munhu anonyatsoziva kuti matambudziko akanangana nechirwere cheCOVID-19 akanyatsomira sei. nekuda kwekuti utungamiri hweko hauna kumbobvira wabvuma kana kugamuchira kuti COVID-19 iriko uye COVID-19 inokwanisa kuuraya. Saka kana takatarisa chirwere cheCOVID-19 chiri kutiratidza kuti hachisarudzi kuti ndiwe ani.
Vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vakazvimirira Dr. Wellington Kadzikwa vati vaMagufuli vakatanga zvakanaka chose asi vazoshaya varashika pagwara revaimbove mutungamiri wenyika iwe kutanga nyika yawana rusununguko vaMwalimu Julius Nyerere.
Akatanga mune zvakanaka achida kutangano achiita zvecorruption asi akazopedzisira akuita zvekudzanyira vanhu nezvinhu zvisina fadzi vanhu. Saka isi tinongoti vanhu vanongorangarira zvekupedzisira zvaiita kuti nyangwe akaita zvakanaka zvizvi zvadzimwa neunhu hwakazinga kuti pekupedzisira.
Hurumende yekutanzania yatara masvondo maviri ekuchema vaMagufuli uye mutevedzeri wavo amai Samia Suluhu Hassan vanotarisirwa kugadzwa kuti vatore chinzvimbo chavaMagufuli kusvika pasarudzo dzinotevera muna 2025. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.